Aviri hava vaendeswa kuHarare Remand Prison uko vachange vari kusvika nemusi wechipiri apo pachanzikwa chikumbiro chavo. Shiko Renatakawira vakasungwa nezuro vari pabasa kuchipatara chiri kurapwa nhengo dzeMDC nhatu dzinosanganisira mumiriri weHarare West muparamende Muzvare Joana Mamombe, vachinzi vakatyora mutemo une chekuita nekudzivirirwa kwechirwere cheCOVID-19 Statutory Instrument 83 of 2020. Rimwe remagweta ari kumirira vaviri ava vapaida Moyo Saurombe vaudza Studio 7 kuti vaviri ava vanokodzera kuti vabhadhare mari yechibatiso sezvo vaive pabasa uye vasina kumbopara mhosva.
Vari kupomerwa kuti havana kuteerera mupurisa akavapa instruction yekuti vabve pachipatara pavanga vaenda kunoita basa. Ipapo pane vasungwa, kwete pane vasikana varipo vane nyaya, I think tiri kuiziva tese, vari muchipatara imomo. Saka mapurisa vari kuti ivo vakavati vabve pachipatara, ivo vakaramba kubva pachipatara.
Asi muchuchisi panyaya iyi vaTerence Mukuze vari kupikisa kuti vaviri ava vabhadhare mari yechibatiso mushure mekunzwa kubva kumagweta vaviri ava dare rati richapa mutongo waro nemusi wechipiri pamusoro pechikumbiro chachikore natakawira. Nguva pfupi yapfuura dare repamusoro rakapa mutongo wekuti vatori venhau vanoita basa rakakosha zvikuru pakudzivirira kupararira kwecoronavhairas, nekudaro vanofanira kuita basa ravo kunyange nyika yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vasaurombe vati mutongo High Court uri pachena kuti vatori venhau vanofanira kuregwa vachiita basa ravo.
Hatisi kunzwisisa kuti vanhu vari kuuya kubasa vari kusvika sei pakusungwa. Chinhu chiri kuti chatikatyamadza. Imi muri majournalist, hamuchaziviwo kuti kana izvi zvakuitika munogona kungosungwawo nekuti mutori pano muri kuita basa. Saka hatichazivi zvinosungisa nezvisingasungisi.
Sachigaro wechikamu chemuHarare cheMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vagarikai chaunza vaudza Studio 7 kuti zvinosuwisa kuti vatapi venhau vari kuramba vachishungurudzwa munyika.
Tiri kusuwa zvikuru kuti vatori venhau vari kuramba vachinyimbunyikidzwa, voramba vachitirwa, voramba vachitambidzwa kuti vaite basa ravo vakasununguka. Nyaya iyi inyaya inozikanwa pasi rose, inyaya yagara iri kuteerwa nevanhu vose. Saka vatori venhau vakanga vaenda kuti vangonoita mainterviews, vaite kutsvakurudzo, vaite kubvunzurudzo, varamba vachizivisa nyika kuti chii chiri kuitika panyaya yevasikana ava vari kuchipatara.
Munyori musangano revatapi venhau vechidiki reYoung Journalist Association vaLeopold Munende vaudza Studio 7 kuti sangano ravo harisi kufara nezviri kuitika. Baba veimwe nhengo yeMDC iri pachipatara pakasungirwa chikore natakawira Muzvare Cecilia Chimbiri vaHenry Chimbiri avo vakaona vaviri ava vachisungwa nezuro vaudza Studio 7 kuti zvakaitwa nemapurisa kuda kuchichidzira vamwe vatapi venhau kuti vasainde pachipatara ichi pamwe nekunyora nekutepfenyura nyaya yekushungurudzwa kwenhengo dzeMDC idzi.
Akazviita achiziva kuti ari kuda kungorwadzisa majournalist kuti kutyisidzira vamwe kuti vasazouya nokuti pane nyaya dziri kuitika ipapo. Saka vari kutya kuti zvinobuda, hapana nyaya, ndaivepo ini pazvakaitika izvi. Akatongomutora achingopinda mubuilding, achingoburuka mugari make, mumburisa anotomuziva kuti ndobasa rake. Saka akatoziva kuti kana akapinda anotora nhau.
Pane vatori venhau vanodarika 15 vakabatwa kana kushungurudzwa nemapurisa nemasoja kubvira pakavharwa nyika senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavhairas. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.